Oh, 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 yeah, we. Oh, 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 yeah, we. Zura imushonga, vana vane mapanga ndabai wanova. Amazandi ataka kunai webona. Vano vane mabasa zura imushonga. Zura imushonga, zura imushonga. Tukai wetoka. Pamba pane matare, ngabatwa negakanje kunai webona. Inga ndakashanda ndega, ndakashanda ndega. Zura imushonga, vana vane mapanga ndabai wanova. Amazandi ataka kunai webona. Vano vane mabasa zura imushonga. Unanda karumani makudunati. Unanda kachungwa ndaka sungwa mafini. Hewa sema kuwa ndaka kudamasi. Yaka tumwa nyanji. Ichenge tetewe shira. Dina matiri hindina we. Ichenge tetewe shira. Icheni seju itifambi. Baikwe hindinda ndafa. My way to the top, my way in the Nandafa. My way to the top, so I'm sure.